Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri mutsi wechishanu chivabvu 31 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zviuru nezviuru zvevanhu zvinoungana muWhite City Stadium kuBulawayo zvichionekana nemutumbi wegamba renyika Vadhumiso Dhavengwa. Vanorwira kodzero dzevanhu vogara vakabatiraura mumaoko vachitya vatsori vehurumende. Hurumende yotaura nevamiriri venyika dziri muZimbabwe ichida rutsigiro rwokubvisirwa zvirango zvainoti yakatemerwa nenyika dzekumawirira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyika dzakawanda dzakabudirira dziri kuratidza pachena kuti hadzisi kufara nekukundikana kwehurumende yeZimbabwe kuvandudza mitemo inonzi iri kutyora kodzero dzevanhu uye yezvekutyidzana munyaya dzekutengeserana. Mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols vanyora padande mutande ravo retwitter nhasi kuti pavanhu mamiriyoni 10.6 vari muZimbabwe, vanhu 140 chete ndovakatemerwa zvirango uye America ichabvisa zvirango zvakatemerwa vatungamiri venyika chete kuburikidza nemutemo weZidera ndokunge vaunza utongo wejekerere. Kushorwa uku kwapa kuti hurumende iite chipatapata kutumira makurukota ayo kuti aite misangano nevamiriri vedzimwe nyika vachitaura nezvemitemo yavanoti vari kuvandudza kusanganisira yakaita seposa neaipa. Nezuro gurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika vatsivisiso moyo vakasangana nevamiriri veBritain neCanada kumahofisi avo emunhu mutapa. Gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vaudzawo Studio 7 kuti vari kusangana nevamwe vamiriri vedzimwe nyika ava. Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vari kuitawo zvimwe chetezvo. Blessing Zulu Studio 7 ataura navaZiyambi kuti tinzwe matano avari kutora mukuvandudza mitemo.
Ibasa riri kuitwa mukatarisa tine mitemo yakawanda iri kuuya muparamendi. Iye zvinoti ane mutemo wekugarisana kwakanaka kwevanhu unonzi maintenance of peace wakuparamendi. Tine mitemo imwe yatiri kuvandudza kuti inge ichienderana neconstitution yakawanda wanda yepublic service commission tiri kuita. Labor Act iri kugadzirwa, Prisons Act iri kugadzirwa, Police Act iri kugadzirwa. Saka iye zvinezvi tanga tatoone dambudziko rekuti vanodrafta vanyori vanogadzira mutemo vatowandirwa nebasa. Saka takatokumbira kuhurumende kuti inge ichitipa mvumo yekuti tivawedzere kuti basa irori rekunyora mutemo rikasire kuita tipedze nemutemo yacho.
Saka munei muchida vanhu vakaita sei papa?
Vanhu vanodiwa kuti vabatsire vanonzi ndo vanonzi madrafters muchirungu, kana kuti vanenge vane unyanzvi hwakarerekera vari magweta avo asi vachinyanyisa kuita nezvekunyora mitemo.
Pane vamwe vanga vachichema-chemawo Honorable Ziyambi kuti mutemo wemaintenance of peace hauna kunyanya kusiyana neweposa, zvinhu zvishoma-shoma zvakavandudzwa. Ichokwadi here?
Ndo zvavanenge vachiona mukusaziva kwavo. Asi muongororo yatakaita netsvakurudzo yatakaita tichitapa mazano kune vakawanda, mutemo watakabuda nawo wakanaka chose, zvekuti pandakasangana nemaambasada nyika dzakabudirira 10 ndichivabvunza kuti ngavatidomerewo pavanoti panoshoreka vakatambura kwazvo kuti vatudze kuti chii chaizvo chinonyanyisa kushoreka pamutemo iwoyo nemamiriro awaita.
Gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Asi vanopikisa pamwe nevemasangano anoongorora zvemitemo akaita seVeritas vanoti hurumende iri kungobata vekunze kumeso nekuti hakuna zvakawanda zvairi kuvandudza. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing abatawo mumwe wevatevedzeri wemutungamiri weMDC vatendai biti kuti tinzwewo maonero avo.
Chinonzi MOPA Church, Maintenance of Peace and Order, ndo chimutemo chakaora chitori worse than mutemo weposa kana kuti Loma, Law and Order Maintenance Act. Mukatarisa chekutanga chinotobvisa dzimwe nzvimbo. Pane dzimwe nzvimbo dzekutonza mutoita mademonstration. Vanoziva Harare, Africa Unity Square, inotonza haibvunzwa kuita demonstration because iri padhuze neparliament. Kupe kurotomoka ikoko. Inotaura zvezvakare chimutemo ichocho ichi kuti mapurisa akunzi kana pashata taidzai masoja. Saka the militarization of policing in Zimbabwe, we don't want that. Only mapurisa ndoanoita basa rechipurisa rekuchengeta mutemo. Izvo kuda kupa excuse kuti vanhu vaurayani, hatibvumirani nazvo izvi. Chechitatu, munhu wese akunzi famba nechitupa, ukaonekwa usina chitupa imhosva, kutadzoka munguva yana Rhodesia, nguva yana Southern Rhodesia. Chechina chinonyanyonetsa pamutemo, mutemo uyu uri kuconcentrata on law and order, whereas chinofanira kunge chichicelebratewa chichiprotektwa ikodzero yemunhu yekudemonstrata nekuratidzira nekufamba iri musection 59. So the whole mutemo wemopa chinhu chakaora.
Asi munokwanisa here kuti pavandudzwe zvinhu apa sezvo muri vashoma mudare reparamende kudai?
Mukoma Blessing, tinoruma muri kuona marumira tiri kuita kupa Public Accounts Committee uku. Ushoma una basa, uwanda una basa. Saka kosha is how effective are you? The Public Accounts Committee has demonstrated that style. Rova na neva minya zinara. Mawona kwa kuri zainuwa maboda chingwa chingwa. Mishawona ma report, akitapa ma report. Eku Minister of Finance, ma report over a Reserve Bank. So kuwanda, hakuna kuwanda. Makawana zotaka ita mswa 21 tirwisa budget. Taka zorara kuma mswa 22 December tirwisa budget. Kabisa zvakawanda zvaisadiwa nevanhu. So kuwanda kusiriko kunoita count. What counts is the excellence of ideas, and MDC tine excellency of ideas.
Mumwe wevatevedzeri wemutungamiri weMDC vatendai biti vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zviuru nezviuru zvevanhu zvaungana muWhite City Stadium muBulawayo zvichionekana nemutumbi wegamba renyika vaDumiso Dhavengwa avo vachavigwa kuNdava Zinduna mangwana. Taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda kubva kumapato ezvematongerwo enyika akasiyana-siyana vaungana muBulawayo nhasi vachirangarira mabasa akaitwa navaDhavengwa vachiri mupenyu. Hama neshamwari dzavaDhavengwa dzataura pagungano iri dzichirumbidza mufi serimwe ramagamba makuru akarwira kuti nyika iwane kuzvitonga. Vanhu ava vatsanangura vaDhavengwa semunhu akaramba akazvipira mukurwira utongi hwejekerere kusvika mukufa. Munin'ina wavaDhavengwa vaSijabuliso Dhavengwa vati mukoma wavo aive munhu aisadududza pane zvinhu zvaanenge azvipira kuita zvisinei nekuti izvi zvaigona kuzomupinza munjodzi. Imwe yeshamwari dzavaDhavengwa muzvinafundo Regis Austin vatsinhira zvimwe chetezvo vakatiwo vaDhavengwa vaive munhu aisatya kutaura paanenge aona kuti pakanganiswa chero nevakuru vakuru mune zvematongerwo enyika. Vati vanoyeuka kuti vaDhavengwa ndiye mumwe wevanhu vekutanga kupokana nedanho rekuda kuunza utongi hwebato rimwe chete munyika kana kuti one party state. Mumwe wevaive varwihondo yerusununguko pasi pemauto eZipra vaJeremy Brickhill vati vaDhavengwa vakapira upenyu hwavo kurwira rusununguko neutongi hwejekerere vachiri vadiki. Vati mamiriro akaita zvinhu munyika pari zvino anoratidza pachena kuti hamusati mave nerusununguko ruzere. Vakakurudzira vechidiki kuti vatore muenzaniso wavaDhavengwa vaenderere mberi nehondo iyi. Vachitaurawo pagungano iri mumwe murwiri wehondo yerusununguko vaBasta Magwizi vati kudomwa kwakaita hurumende vaDhavengwa segamba renyika kungozadzisa chirevo sezvo zviri pachena kune veruzhinji kuti vaDhavengwa nderimwe remagamba makuru enyika. vamagwizi vati vadavengwa vanga vari mushishire kuedza kuti midziyo kusanganisira zvivakwa pamwe nemagwaro enhoroondo yehondo zvebato rezapu zvakatorwa nehurumende yava Robert Mugabe zvidzorwe kubato iri. Vatiwo vadhavengwa vange vaine shungu yekuti nyaya yeguku rahunde igadziriswe nemazvo vakati vadhavengwa vangazorora murugare kana hurumende yava Emmerson Mnangagwa ikagadzirisa zvose izvi nekukasika. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wezapu vaIsaac Mavuka vashora zvakaitwa nevamwe vamiriri veparamende vebato rezanu PF vakaramba kuparuremekedzo kuna vadhavengwa vachiti vakawanda vevanhu ava vanofanirwa kutenda vanhu vakaita savadhavengwa nebasa guru ravakaita kurwira rusununguko. Vaimbove nengo ye politbiro yebato rezanu PF avo vakadzingwa mubato iri varugare gumbo vati nhoroondo yehondo yerusununguko ingave yakakwana kana kusina kutaurwa nezvebasa guru rakaitwa navadhavengwa. Vati zvinorwadza kuti vadhavengwa vakafira kunze kwenyika nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu muzvipatara zvenyika.
Ini ndinonyatsa kurwadziwa zvikurukuru kudhidhomiso shuwa ungafira mudondo mune mwenyika ajinotsvaka mishonga izviri kuti iye akagwira nyika nokuti zvaigwira nyika ndiyo kuti mishonga iwanikwe vanhu vagare zvakanaka and so on. No, unofira mudondo shuwa shuwa shuwa. That is what hurts me chaizvo.
Vadhavengwa avo vaizikanwa nezita rekuti The Black Russian vakashaya nemusi wechipiri svondo rapera muNairobi guta guru reKenya vachibva kuIndia uko kwavairapwa. Vari kuvigwa mangwana kumusha kwavo kundava zinduna. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Mutungamiri wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaPeter Mutasa vanoti nechitatu chesvondo rino vakanyorera mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa tsamba vachikurudzira kuti vashevedzere musangano wechimbichimbi pakati pevashandi vashandirwi nehurumende. Musangano uyu uri wekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika mune zveupfumi. Vamutasa vanoti musangano uyu tripartite negotiating forum ndiyo chete nzira ingagadzirisa matambudziko akatarisana nevashandi avo vavanoti vave kutadza kuenda kumabasa kana kutenga zvekudya nekuda kwekuoma kwezvinhu. Vamutasa vanoti vakapawo mutungamiri wenyika mazuva manomwe ekuti vadzoke kwavari nemhinduro inogutsa inove kushevedzera musangano uyu. Atina kukwanisa kubata mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba kuti tinzwe kana vakatambira tsamba iyi uye kana pane matano ari kutorwa navamunangagwa. Mitengo yezvinhu zvakawanda munyika inonzi yakakwira zvakanyanya asi mihure yevashandi isina kwairi kuenda. Ngatinzwe hurukuro yataita navamutasa pamusoro penyaya iyi.
Takaita musangano wedu mukuru weZimbabwe Congress of Trade Union watinoti General Council. Inova ndiro dare rinounganidza maunion ese munyika vatungamiri vavo vose. Takauita musi wa23 May tikawirirana zvinhu zviviri. Chinhu chekutanga ndechekuti takawirirana kuti maomero aita nyika asvika padanho rekuti hazvichaita kuti vanhu vangonyarare kana hurumende ingonyarare pasina chiri kugadziriswa. Saka takati zvakafanira kuti tinyorere mutungamiri wenyika iye mbune tichimuratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vashandi vari kufira mudzimba havachagoni kuenda kuzvipatara nemhuri dzavo. Vashandi nemhuri dzavo vari kufa nenzara vari mudzimba, hakuna achagona kutenga chikafu chadhura. Saka takavanyorera tichivaudza kuti zvinhu zvasvika padanho rokuti hazvichaita kuti vanyarare uye kuti isu tinyarare. Tiri kuvimba kuti pamwe vanoudedzera nokukurumidza sezvatakakumbira.
Munozoita sei kuti muende kuna president muchitadza kunge muchiita hurukuro nevashandirwi?
Tiri kuona kuti isusu nyaya huru iri kutangira pamatanho ari kutorwa nehurumende, matanho ari kutorwa negurukota rezveupfumi vamutilinyuve, matanho ari kutorwa navamangunja kureserve bank. Ndo matano ari kunyanya kuvhundutsa nekusheka nyika. Ndo matano ari kuita kuti zvinhu zvifambire zvakanaka. Saka iwayo magovernment policies anoda kuti ataurwe kuti macroeconomic situation yedu igadzikane. Nokuti kunyange nemabhizimusi haagadzikani kana matano ari kutorwa kumusoro uku asingaite kuti zvinhu zvigadzikane munyika. Chechipiri ndechekuti tinoona kuti hurumende iri kunyanya kuita ushamwari hwakanyanyisa nevemabhizimusi. Saka kunyange kumbunyikidzwa kwatiri kuitwa mumakambani kuri kubva padonzvo rehurumende rekuti Zimbabwe is open for business, nenyaya yekunzi ease of doing business, nenyaya yekuti hurumende yakati iyo hurumende haichatarisi varombo navashandi asi yakumbotarisa kufadza vamabhizimusi. Saka kana tikada kumhanyira kune vemabhizimusi hakuna chinobudapo.
Kana nhaurirano dzikasabudirira munotora matanho api?
Taakutotanga kutenderera techikurukura nevashandi yatinoti consultations. Nyika yese tichange tichikurukura nevashandi. Hurukuro dzedu hadzikuzomirira kuvashandi bedzi asi tichange tichikurukura namacitizens ese mumacommunities matiri techivaonesa kuti nyaya yehupfumi haina basa nekuti uri webato ripi.
Vanga vari mutungamiri wesangano revashandi reZCTU vaPeter Mutasa vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutumbi wemutungamiri webato rinopikisa kuDemocratic Republic of Congo vaEtienne Tshisekedi vava kumusha kwavo uchibva kuBelgium mushure memakore maviri paine kunetsana muDRC pamusoro pemutumbi uyu. Zvichitevera kutoreswa mhiko semutungamiri weMalawi nemusi wechipiri, vaPeter Mutharika vari kugadzwa semutungamiri wenyika pamabiko ari kuitirwa muguta reBlantyre. Komisheni inoona nezverunyararo nekugarisana zvakanaka yeNational Peace and Reconciliation Commission yaumba nhasi komiti yekutanga munyika muchinhu iyi mudunhu reMashonaland West. Komiti iyi ichange ichiona nyaya dzemhirizhonga mudunhu iri. Asa Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Komisheni iri kuumba makomiti erunyararo mumatunhu makuru ose munyika, umo muchaumbwawo makomiti akadai mumatunhu madiki. Komishina weNRPC Muzvari Choice Ndoro vati basa remakomiti erunyararo aya nderekuongorora kutangwa kwemhirizhonga mumatunhu. Makomiti aya anozosvitsa magwaro ayo kukomisheni kuitira kuti patorwe matanho ekugadzirisa pamwe nekuona kuti mumatunhu amuna mhirizhonga.
Peace Committee basa rayo ka ndi early warning early response mechanism tichireva kuti ndiyo inoongorora nekutarisa kuti because ndivo vanoziva zvinoitika muprovince kana pane ma statements akutaurwa kana pane zvimwe zvinhu zvakuitika zvinovaratidza ivo sevagari vemuprovince kuti pakuda kuitika violence inobva yataura kucommission nekupeace committee. Peace committee ndiyo yatinobva taactivata yobva yatanga tobva tatanga kutarisa kuti munhu ari kunetsa ava ndeve here kupato rekupi mawati who are the actors tochigara pasi as a committee tochiona kuti toingenja sei maleaders kuitira kuti conflict isaescalate.
Vakawanda vapinda musangano wemazuva maviri uyu wapera nhasi vanoti vane chivimbo chekuti kuumbwa kwemakomiti aya kuchaderedza nyaya dzemhirizhonga zvikuru sei munguva dzesarudzo. Vasarudzwa semutevedzeri wasachigaro wekomiti yeprovince yeMashonaland West vaGodfrey Mavhangeni vati vachaedza nepavanokwanisa napo kuti nyaya dzemhirizhonga dzisarambe dzichiitika.
Tichazama patinogona pose kuti tidaro tichishanda pamwe chete nemafaza anovari responsible nenyaya dzekuchengetedza runyararo, and we want to try as much as possible to be fair pakugamuchira nyaya kwatinenge tichapa kuuya kwadzona.
Vaimbove murwi wehondo yerusununguko uyo apinda musangano wanhasi vaMoses Nyambondo vati vanoona makomiti aya achideredza uwandu hwemhirizhonga mudunhu kana vanhu vakazvipira kubatsira kushanda pamwe chete.
Ane hope yekuti tinogona kuderedza. Tinozviziva kuti mirishonga dzagara dziri kunguva nenguva, asi commitment iri kuratidza pakutanga kwatiri kuita. Pane hope. Saka chakudiwa ndechekuti tabva pano. Let's find each other. Ngatirege kuti kana tati commitment zvoperera pazvara nhasi, commitment ngaiendere mberi.
Mutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland and West, Inspector Clemens Mabwazara, avo vachange vari mukomiti yedunhu, vanoti vachashanda nevamwe vose zvakanaka, vachisunga vose vanenge vanzi vapara mhosva dzemhirizhonga.
Saka naizvozvo tichatsigira zvakanyanya pese panoda kuti ZRP inge ichiita ichiplaya part yayo. Tino we shall be seen to play our part. Inifu, asi panguwa ino ipatia shanda ne NPRC, change tshingotera mashure mao, kana vatiti iya papaparwa mhosva asingaiti tinongoita saizvozvo. Kana vati havadi kuti tigare navo pasi tichitaura navo, tinongotedzera saizvozvo.
Mambo Chundu wedunhu reHurungwe, ava vanozivikanwa nezita rekuti Abel Mbasera, vatiwo makomiti anofanirwa kushanda nemadzimambo kuitira kuti abudirire pane zvose zvaari kuda kuita.
Mukasiya madzimambo muzvinhu zvose zvamunoita, hakuna zhinji kwamunoenda munowanzorovera. Isusu hatiwanzofarira kukambira zvinhu, asi tinofarira kushanda pamwe chete semadzimambo.
Asi mumiriri weNorton muparamende vatemba Muliswa, vati dambudziko richasangana nemakomiti aya nderekuti mapato ezvematongerwo enyika zvikuru sei ZANU-PF neMDC ari kuda kuti munyika muve nerunyararo, asi iwo mapato aya asina kubatana paine ruvengo pakati pavo.
Vaunguvavo yakuno kuprovinsi kokumusoro uku vakuru vacho vakabatana here kunge zvatakaita takagara mumashwesti munhu? Asi ndikati aiwa, handi matunganidza pano tiri vanhu ivavo. Vakambogarere pasi vakadai vese patafura imwe vachikurukura nyaya idzi, nekuti ivo ndo vane mandeti yacho.
Komiti yeprovhinsi ine vanhu 35 kubva kune vose vane chekuita nerunyararo, vanosanganisira vezvematongerwo enyika, vemasangano akazvimirira, vanorarama neurema, vashandi vemabhizimisi, vana vechikoro, vedzisondo nevamwe. Komiti yeMashonaland and West inotungamirirwa naCommissioner Choice Ndoro veNPRC uye ine nhengo dzasarudzwa nhasi dzinoti mutevedzeri waSachigaro vaMavhangeni, vachimirira vemabhizimisi Mambo Chundu, Muzvare Jeni Mazhambe veWoman Coalition of Zimbabwe vaDavid Malunga, vanomirira vashandi vaMisheki Nyarubero veZANU-PF pamwe navaSilvester Muzwambeli veMDC. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Ata Chiguriwa.
Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti havasi kukwanisa kuita basa ravo nemazvo sezvo vari kushungurudzwa nevasori avo vavanoti vari kuenda kumisangano yavo pamwe nekumahofisi avo. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Amai Lucia Masekesa vesangano remasvingo Residents Association vati kushanda kwava kwakunetsa nekuti vari kuvengwa kumabasa nekudzimba achishungurudzwa nevasori vehurumende.
Ah, vono mumasvingo isusu takutotya. Nemashandira takuita civic society hatichazivi kuti toshanda sei, nokuti tine umwe wedu ari kushungurudzwa wecontract. Hatisi kuziva kuti ari kushungurudzirwa chii. Chinondishamisa ndechekuti isu tinoshanda pamwe chete nekanzuro nehurumende, but chinozoita kuti tizoshungurudzwa tichisechewa mudzimba unenge munhu anenge ane pfuti kana kuti chii, zvichitova zvinhu zviri pagwara. Handizivi kuti mareforms iwayo ava ari kuti mareforms ari kuitwa kuti tishande zvakanaka muno munyika yedu yeZimbabwe ari kuiexerciswa here kana kuti hasi, noti patiri kufamba pese indakutotya. Ndiri umwewo vashandi vari mukati mecivic society, but ndakutya kuti zvino kana taakushungurudzwa sezvizvi tichanoshanda sei kumaruwa.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano recommunity tolerance and reconciliation development trust kana kuti COTRAD vaBrighton Ramus vati kubva zvakasungwa mukuru wavo vagamuchirai mukura nevamwe vatanhatu vachibva kumusangano wakaitirwa kumaldives vari kuvingwa pabasa nevasori zuva nezuva vachibvunzwa mibvinzo yakasiyana-siyana.
Vari kutiteverera kubasa kwavari kusvika vachi profiler munhu ushandi wose wachimubvunza mibvunzo yakasiyana siyana kusanganisira mibvunzo yekuti wakambotraina futi here wakamboenda kudzi kwenyika here saka tikushanda zvakanaka even kuma communities kwatiri kuenda kwatine ma beneficiaries nema project edu vari kuti teverera kunyange tichitenderwa kunge tiriko pangu pacho kunyange tichinge takadzivisa kuti tichazonge tichishandira munzvimbo imomo varoramba vachititeverera vachiratidza kuti vane zvavari kutsvaga kana tabvako kuma communities tiri kugamuchira nyunyuto dzekuti vari kuteverera mafocal person edu vatinoshanda navo macommunities
Adlife Mapingure vemasungo Human Rights Trust vati kuvepe kwevasori pamusangano yavo kunoita kuti vagare vatye kutaura pfungwa dzavo pamusangano iyi
haiko zvino basa redu ratogozha chaizvo event tikapinda mucommunity umwe tichida kuti tiite kana community meeting zvatotiomera because vanhu vatoshanda navo isu vanhu vanenge vachigara mumacommunity imamo saka iko zvinei zvinoona kuti vasori vanenge varipo vakabata zvibhuku zvavo saka munhu kuti achitaura ari free nyaya yekodzero dzake chadzi chaidzo nokuti ruzhinji tichitaura zvekodzero dzevanhu hatinei nezvepolitics but iko zvinezvi vanhu vangoona kuti chero kodzero chaidzo dzatova politics saka kushanda kwacho kwakunetsa
guri kutaura zvekubudisa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa havana kuda kutudza pamire bazi ravo panyaya yevasori ava vachiti vange vari musangano ukuwo munyori mubazi ravo vaniki mangwana vati hurumende haineini avo vasiri kuita zvematongerwo enyika vamukura nevamwe vavo havana kukwanisa kupiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuita kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo sezvanga zvakatarisirwa vasungwa ava vacharamba vari mujere kusvika musi wa 7 chikumi mutauriri wesangano remagweta ari kumirira vasungwa ava reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vanoti mutongi wedare ati achapa mutongo wake nemusi wechishanu svondo rinouya apo atange apedza kunyora mutongo wake waatataura ndakamirira studio 7 Matsvingo ndini Gandri Maramba
yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu nasi tangatiri kunzwa mazwi enyaradzo kubva kune vatevedzeri vedu vepa Facebook page yedu ye VOA Shona zvichitevera kushaya kwavadhumiso Dharengwa
chengeto kuchipinge kumhuri yeZimbabwe nekumhuri yese yekwaDhabengwa inoti marasikirwa nesitarasikirwazve ticharamba takatirasikirwei nemagamba akaita sagamba renyararo nekuti vanhu vane renyararo vanenge vakanzi vengwei tanga takatarisira kuti segamba renyika tichaona mutungamiriri aripo achipawo spichi yake semutungamiriri wenyika ari kuradzika gamba rake so zvabuda pachena kuti munhu akaita savaDhabengwa muridzi werunyararo gamba rerunyararo vakashungurudzwa panguva yakaoma havana chavakarivhenja mutungamiriri wedu haana kuoneka aripo zvinhu zvinosuwisa zvikuru
halo makadi zvenyu
tiri wadi tiri kutaura nani uyezve muri kupi
ndikareji mashota ndiri kuno kungezi
ehe kwakadi kungezi
kungoudaro vanodzwa nerufu rwaDr. Dhabengwa
taurai henyu mazwi enyenyaradzo
tongozi rest in peace Dr. Dhabengwa bhaita rwadzwa nevashamisa vanzii vasapinde mutenda hazvii zvatirwadza chose kuno kuZimbabwe tiri kungezi kuno kuitichuzi zvavaita kubhulawayo kuii zvatirwadza chose
nekuda majosh madi ari kujohannesburg
ehe tipeiwo mazwi enyu enyaradzo
wabatikana kwazvo nekushaika kwababa Dhabengwa ndinoti hangu ngavazorore murugare chokwadi munhu wakanaka ana rugare panyika
ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington ndichiti ngatisanganei zvakare paFacebook page yedu yeVOA Shona pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei nechipiri svondo rinouya
Musakangana chirongwa cheLive Talk na 8 PM apo tiri kutarisa mabasa akaitwa navaDhumiso Dhabengwa vachiri vapenyu. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Zviuru nezviuru zvevanhu zvinoungana muWhite City Stadium kuulawayo zvichionekana nemutumbi wegamba renyika vaDhumiso Dhabengwa. Vanorwira kodzero dzevanhu vogara vakabatira ura mumaoko vachitya vasori vehurumende. Tava tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemere muchiti muve nekupera kwesvondo kwakanaka
kwezika tisenda bakuvi.